Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 29/10/2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 tiri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndiri kuhwawo kuti kune imwe decision yakada kufanana neiyoyo yabudawo kune mamwe masangano achigwira kodzero dzavanhu musame case iyoyo, asi iyoyo handisati ndava ndaigamuchira kuti ndione kuti yakamira sei.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu muSouth Africa rinoti zvakaturwa nedare reHigh Court muSouth Africa nezuro pamusoro pemagwaro eZimbabwe exemption permits zvinofadza, asi vachiti pachine basa rinofanirwa kuitwa.
Kuvarambidza kuuya zvinenge zvaakuita sekuti vanhu ivavo zvavari kutaura kana kuti zvavari kunongedzera chinenge chiri chokwadi, nekunenge maakupomerwa mhosva yekuti muri kuvharidzira kuti musaonekwe uori vamunenge muchiita basarudzo.
Hurumende inoti haisi kuzokoka nyika dzinoti dzakatotaura kare zvichabuda musarudzo dzichati wagore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda riri muSouth Africa, Advocate Gabriel Shumba vanoti zvakaturwa nedare reHigh Court muSouth Africa nezuro pamusoro pemagwaro eZimbabwe exemption permits zvinofadza zvikuru, asi vachiti pachine basa rinofanirwa kuitwa. Dare reHigh Court muPretoria, South Africa nezuro rakapa mutongo unorabidza gurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa Aaron Motsoaledi pamwe nebazi ravo kusunga kuburitsa munyika iyi kana kuchengetedza zvisvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe exemption permits asisashande kusvika nyaya iyi yapera kunzwikwa kumatare. Masangano eHelen Suzman Foundation neKomisa eMusouth Africa akamirira zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe exemption permits akanga aguma kushanda, izvo zvakanga zvatarisana nekudzingwa munyika iyi. Tabata Advocate Shumba kuti vatitsanangurire zvisere zvakaturwa nedare reHigh Court nezvavazvinoreva kuzvizvarwa zveZimbabwe zvakasiyana-siyana.
Dare reHigh Court reSouth Africa razivisa mukesi yeHelen Suzman Foundation ndiyo ine decision yatinayo kuti kumisiwa kweZimbabwe exemption permit kwanga kusiri pamutemo. Saka naizvozvo hakuna munhu neZimbabwe exemption permit unofanira kusungwa kana kubudiswa muSouth Africa. Munhu wese unenge achi unofanira kuva akagara zviri pamutemo. Asi radzosera chidzambe kuna Minister of Home Affairs kuti ngavadzokere vataurirane nemasangano anogwira kodzero dzavanhu yatingati civil society neZimbabwe exemption permit holders vacho vari paZimbabwe exemption permit nevanhuwo zvavo yatingati community or public at large kuti pamwaka gumi nemiviri iri kutevera kana kuti gore riri kutevera pabude mutsvakurudzo iyoyo kuti chii chingaitiwa panyaya yeZimbabwe exemption permit.
Ko hofisi yegurukota reSouth Africa rinoona nezvenyaya iyi vaAaron Motsoaledi inoti pane zvavati vataura here?
Minista vabudawo vachiti vachiri kumbodzeya zvataugwa nedare iri. Chechipiri chatingada kuzivisa vateereri ndochokuti minista vanogona kuita yatinoti appeal kana kuindisa nyaya kuSupreme Court of Appeal, asi vasati vasvika kuSupreme Court of Appeal vanoita imwe inoi application for leave to appeal. Izvo hazvo hazvina kunyanya kukosha uko, zvino chatongofanira kuziva ndechokuti vanogona kuindisa nyaya kudare riri pamusoro. Vanogonawo kuti handishaiti izvozvo, ndava kutenderana nezvataugwa nedare kureva kuti pava ne gore rose vari paZimbabwe exemption permit vachikwanisa kugara muno sokuti hakwa kwaitwa nedare.
Vashumba, mibvunzo iri kunyanya kubvunzwa nevanhu ndiye kuti saka nyaya yeku apply kurinyuwa kana kuti yema waivers kana kuti yatanga tichiti kuinda ku mainstream permits vanhu voramba vachiapply here kana kuti vomira?
Izvo zviri musarudzo yemunhu umwe noumwe oga oga, nokuti chikuru chatee tichifanira kutarira ipapo ndechokuti tichakamirira kudero hapana chaunoshayiwa kana kuti chingakanganisa kuti uapply. Kuapply kune rubatsiro rwakunogona kuita kuti ukabudirira. Let's say uri kuenda ku general work visa wa apply wapewa 5 years zako pakupedzera wako wana permanent residence, nokuti kota haisati yataura nezve permanent residence. Saka unenge une protection yakadarika munhu ari pa ZEP asati a apply ba mainstream permits, nokuti ukamirira kuti zvichabuda musarudzo ze consultation iyo yatachitaura yekuti minister vai vadzokere kuvanhu vavhunzi. Chinonesa ndochokuti pakuotsva kufudza apa ma Zimbabwe exemption permit holders haasviki 200,000 uko zvino. Ko what civil society yakamirira maZimbabweans haina kuwanda zvokuodarika vachauya vachipa upfungwa dzavo vari muSouth Africa. Saka unogona kuona kuti pakupedzira zvichadzokera zvekuti ko hoi zvabuda musarudzo zvati ngazvisimisiwa kana kuti ngavapiwe gore rimwe kana kuti makore maviri, asi unoramba upenyu hwako hwamangwana husina kunyatsomira zvakanaka. Zvasiyana nomunhu unenge aapplyera general work visa akawana 5 years abva pa 5 years izvozvo aapplyera permanent residence. Saka zvinenge hazvo zviri kumunhu kutoita sei.
Senyanzvi munyaya yerudzi ugu, imi vashumba munofungei nezvabuda kubva kudare panyaya iyi? Pane zvimwe zvamuri kuwa here?
Tinofara zvikuru ne decision rabuda mukoti iri. Ndiri kuwawo kuti kune imwe decision yakada kufanana neiyoyo yabudawo kune mamwe masangano achigwira kodzero dzavanhu mu same case iyoyo, asi iyoyo handisati ndava ndaigamuchira kuti ndione kuti yakamira sei.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari zvemukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vari parunhare kuSouth Africa ne Studio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende yavo haisi kuzokoka nyika dzavakati dzakatotaura kare zvichabuda musarudzo dzichaitwa gore rino kuti dzizoongorora sarudzo, vachiti vachakoka chete nyika dzichada kuuya kuzoona kuti sarudzo dzichafambiswa sei. VaMnangagwa vakataura izvi pamusangano weMiners for Economic Development Convention wakaitirwa mumahofisi eZANU PF Convention Center muGweru neZuro. Vakati Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine runyararo pasi rose, uye hapana nyika ingavadzidzisa nezveutongo hwekutsa ruzhinji hwavakarwira hwavanoti vachachengetedza. Mukusiya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwewo maonero avo.
Zvinogona kuratidza kuti sarudzo dzacho dzichange dzine makakatanwa akanyanya, nekuti kana dziri sarudzo dzinenge dzichiitwa mune zvakanaka, handioni paine dambudziko rekuti vanhu ivavo vanenge vachitaura zvisiri izvo kana kuti vanenge vari kutaura zvisati zvabuda vauye voratidzwa kuti zvindo zvataita, vonyadziswa kuti zvamamuchitaura nezvataita maratidzwa kuti mangamuchitaura zvisiri izvo uye zvamusiri kuziva. Saka kuvarambidza kuuya zvinenge zvaakuita sekuti vanhu ivavo zvavari kutaura kana kuti zvavari kunongedzera chinenge chiri chokwadi, ende munenge maakupomerwa mhosva yekuti muri kuvharidzira kuti musaonekwe uoyu vamunenge muchiita pasarudzo. Saka ini ndofunga kuti kana dziri sarudzo dzakajeka, vanongodaidzwa vonzi uyai wouya votarisa kunyora magwaro avo todarika nyika yedu yopfuurira mberi.
Takanzwa vamunangagwa vachiti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine runyararo pasi rose. Munobvumirana nazvo here izvi?
Kusanzwisisa chinonzi runyararo kuti chii? Pane runyararo rwekuti vanhu vanenge vachifa vakanyarara. Semuenzaniso tina deputy headmistress akazviuraya mazuva apfuura achiti mari yandiri kutambira haisi kukwanisa kuti ienderane nezvandinoda kuti ndirarame nemhuri yangu. Svondo rinorapera iri pane mupurisa zvekare akazviuraya kuparire nyatwa achiti mari yandiri kutambira haisi kuita kuti ndive nechiremerera sababa wemhuri. Tini zvekare vanhu vakaita sevakwegu mapensioners edu vanorara mumadhorobha vachimirira kuti vapiwe mari imwe yacho isingatikwani kuti akwire bhazi kudzokera kumba. Vanhu ivavo vanogona kusawana mukana wekuti vataure zvinyuto zvavo zvikuru sei nenyaya yekuti hakuna anoteerera. Kusaridzwa kwepfuti kana kusaona vanhu vachiita mhirizhonga hazvirevi kuti nyika inenge iine runyararo.
Totarisawo iwo musangano wezvicherwa wakaitwa nezuro, zvinhu zvamungataura pamusoro pavo?
Musangano waitika kugweru Miners for Economic Development unoratidza kuti nyika yedu yakananga kusiriko panhau yezvicherwa. Inoratidza kuti zvicherwa zvedu zvaakucherwa nevanhu vanenge vachitariswa kuti vabva mubato ripi, zvisinei nekuti vanhu ivavo havakodzeri kunge vachipinda mune zvekucherwa. Kana vari mubato riri kutonga, vanhu ivavo vanopiwa mukana. Saka zvicherwa inhaka yenyika, haisi nhaka yepolitical party. Mukaona makupa maclaim yekuchera zvicherwa zvenyu muchitarisa munhu kuti ane membership cards yepolitical party. Izvozvo ndozvinoita kuti nyika dzipedzisire dzakuita sezvinoitika kunana Central African Republic kana kunana Democratic Republic of Congo. Zvinokonzera kusagadzikana munyika ende zvinokonzera kuti vanhu ivavo vamunenge muchipa maclaims asi vasingakodzeri vamwe vacho vanozopedzisira vamawarlord chaivo nekuti vagara vasingafaniri kunge vari munzvimbo iyoyo in the first place. Saka idambudziko guru kana muchitaura pamusoro penyaya dzemining muchichera maminerals enyika asi muchinoita meeting iyoyo mumahofisi epolitical party. Zvinoreva kuti kunyange nyanzvi dzezvekuchera hadzikwanisi kupinda mumusangano iwoyo nekuti unongoro musangano wezvematongerwo enyika.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa chegore rega rega chaMandela Washington Fellowship for Young African Leaders chinoitwa nebazi rehurumende yeAmerica cheUnited States Government's Young African Leaders Initiative kana kuti YALI, icho chiri kuitwa pari zvino muAmerica, chinopa vechidiki mukana wekudzidza kuzvikoro nemakambani kana masangano akasiyana siyana. Studio 7 inotaura nevari muchirongwa ichi tichinzwa zvavari kuita nekwavakananga. Nasi tina Youngerson Matete, mukuru wesangano reproject Vote 263, sangano rinodzidzisa vechidiki nyaya dzezvematongerwo enyika akanaka, kodzero dzevechidiki musarudzo uye kukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naEvans Zininga navaMatete nezvechirongwa ichi.
Aiwa, handisati ndatama ndichiri mugaro weZimbabwe, ndauya muno munzinda weAmerica munyaya dzezvidzidzo zvangu zveleadership iri tiri under Mandela Washington Fellowship inosanganisa vechidiki vese vari across muAfrica. kuwaunza kwa Amerika kuti vadzipenese leadership mumadzira dzakasiyana dzavanosangana nayo vavasina Pacific Trek yandovanzi yatikushanda kiri yatikushanda nevanhu zvezvechiefu education vamwe vanenge vari mabhizinesi vamwe vanenge vari mapublicashit so ndochikomba chatafarira kuamerica chatiri muno for mawiki anokwana masika anokwana kuita 6
Yanga soni chakaita kuti ati 2023 ndoda kuenda kuyali chi
sekutanga zvicho kuti inini semunhu anoshanda asikurudzira nyaya dzekutonga pejekerere nenyaya dzekudzatinoti nyaya yeconstitution nyaya dzekutonga zvakanaka muzimbabwe takaonawo zvakakodzera kuti ndinge ndichifambawo ndichiyawo kuno kuyali kuamerica ndichimati vanhu vanombositawo so that patinenge takurudzirawo nyaya dzatinenge tine yatinoti pa experience from other contexts. Kune dzimwe nyika vanozvitawo and beyond that tichitamba tarisiro yedu ndeye kuti patinodzokera kumusha tinge tichikwanisawo kuapply maskills atati mumuzinda weamerica manyaya dzesu kuti maelections ari patoti mafair fair elections anoitwa sei and the role yemacitizens kuti inge tichiaitwa mafair and fair elections and beyond by elections kuti what is the role inekaitwa namacitizens promoted democracy kana kuti vapetekerere munyika mavo promota good governance culture yekurespecta ma human rights culture yekucreate society that is corruptive sazvo zvimwe zvezvimwe zvati basicita senge chitsitsa muno muzika weamerica zvati tange ndichinoitawo implement kumusha tadzokera muna august going forward makore anenge achiteera nekuti vatitivatini kudayedu ivewo ikaino respectwa pasi rese zimbabwe inosikamwa zvisingaiti paunongosvika ukatani zimbabwe people feel excited but nyaya yacho ndeyekuti yaakusikamwa but inosikaipa zvakashata sazvatika tadzokerawo kusha tinge tichinogadzisawo nyikati pamwe chete sevana vezimbabwe
Mumwe wevechidiki ari muchirongwa cheYoung African Leaders Initiative kana kuti YALI 2023, Youngerson Matete ari parunare kuMichigan State University na Evans Zininga weStudio 7. Chikwata cheZimbabwe cricket chiri muBulawayo nhasi umo chiri kutarisirwa kutamba mitambo yacho yechipiri yeICC Cricket World Cup Qualifiers kana kuti Super 6 nechikwata cheOman. Mutambo uyu uchaitirwa muQueen's Sports Club nhasi. Mushure memutambo uyu, Zimbabwe iri kutarisirwa kutamba neSri Lanka nemusi weShondo. Zvimwe zvikwata zvapinda muSuper 6 iNetherlands, West Indies neScotland. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7 nemuongorori wenhau dzemitambo ari muBulawayo musi wetu Hadebe.
Matimu ese apedza kutamba mitambo yavo yekutanga kumaqualifier aya ari kuitika kuno muno muZimbabwe. Kwanga kune magroup 2. Imwe yanga iri kuHarare apo kwanga kune chikwata cheZimbabwe, Netherlands, West Indies, Nepal neUnited States of America. Kuzoti kuno kuBulawayo kwanga kune Sri Lanka, Scotland, Oman, Ireland, iyezve neUnited Arab Emirates. Saka zvuitika ndeze kuti pamagrupu maviri aya matimu matatu ekutanga pagroup ndoo anogona kuti ange achienda vanoti eSuper 6 vanenge vachienderera mberi kuSuper 6 kurakidza kuti kugroup A kwanga kune maChevrons Zimbabwe kunenge kuchienda Zimbabwe iyo Zimbabwe yakatamba mutambo 4 ikawina yese kuzoti kuchaendawo Netherlands Netherlands yakawina 2 kuzouya West Indies nayo yakawina 2. Kugroup B kunenge kuchienda Sri Lanka, Scotland neOman. Saka tikuona kuti matimu aya ari 6 ndo anenge achienda kuSuper 6. Vakuenda kuSuper 6 munoenda nemapoints enyu makawana kugroup renyu asi munonge muchidropa mapoints ematimu asina kukwanisa kuti ange achienda kuSuper 6.
Izvi zvinorevei?
Zvazvinoreva apa ndezvekuti fanikati katarisa mutambo weZimbabwe. Zimbabwe yakakunda Netherlands. Netherlands iripo mu Super Six saka mapoints aya anoverengwa. Zimbabwe yakakundawo West Indies. Mapoints aya aripo saka inenge yakuenda ine 4 points. Asi mapoints ena pal newe United States nekuti matimu aya asi kuenda ku Super Six ano dropa off kana magenda ku Super Six. Saka ndozo noitika.
Pazvikwata zvese izvi matimu mangani ari kutarisirwa kuti akwanise kukunda kuenda ku World Cup.
Matimu achapedzira ari pamusoro ndo maviri ndo anenge achienda ku World Cup kuno joina madzime timu 8 dzatopinda ku World Cup parezvino. Saka Zimbabwe ichazotamba ne Sri Lanka, ichazotamba ne Scotland, ichazotamba futi ne Oman pa Super 6 up. Uzosanganisa nema points 4 vakatakura vachibva nawo ku group A kuti vange vachiona kuti vanotamba sei. Saka tiona kuti parezvino vaita mushe iyo Zimbabwe kuti inge ichiwina mitambo yayo yese. Yezve izvi zvaita kuti vanhu vazhinji vange vachiuya kuzoona Zimbabwe ichitamba. Asi ichasangana ne Sri Lanka. Sri Lanka isati yamborowa. Yezve ichatamba ne Scotland. Scotland yakarowa kamwe chete ikawina 3 mitambo yavo, kuzoti Oman yakawina katu. Saka kune ka stiff competition karuguya pa Super 6, but tinotarisira kuti inge ichiita mushe. Mutambo wavo unenge uchinakidza chaizvo ndowe apo vachitamba ne Sri Lanka, nekuti Sri Lanka haisati yarowa. Ndozva takatarisira.
Muri kuona Zimbabwe ichibudirira here kuenderera mberi?
Sekuona kwangu Zimbabwe ne Sri Lanka zvinogona kuti zvinge zvichienderera mberi. Asi kune chikwata cheWest Indies chinogara chinetsa, kuzoti iyezve Netherlands. Netherlands ndeime team yatikati iri unpredictable, inogona kunge ichinetsa. Asi sekuona kwangu Zimbabwe ne Sri Lanka zvinogona kuti zvinge zvichienderera mberi.
Uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Hadeve achitaura ari parunhare kuBulawayo naMarvelous Mutanga Nyauye weStudio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa, uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mukroniko mune nyaya pamusoro pemurume ane mudzimai wake vakabara vana vana gore rapera vari kukumbira rubatsiro mushure mukurwara kwevana ava. Avo vari muchipatara cheKwekwe General Hospital. Baba vevana ava vamukotosi chineripi vanobatwa panhamba dzinoti 0719085717. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ava Macmillan ava ndava vati mu vanga vakadhakwa pavakataura nyaya dzavo dzeGood Mafia idzo ndavaregere kunyepidzira kudzungaira. Kasi vanga vanwa kambwa here? Vanga vanwa guga? Vanotaura zvinhu zvakadaro zvekuti vanga vakadhakwa. Ndavarege kuti tange takadzungaira kaisu maZimbabweans. Vaudzei kuti takavatsamwira. Rwendo runoro muchaona zvatichaita zvedu musi wa23 August. Mukomana ari kupinda.
Mavadi vashamare Studio 7 muta Tracy Padley. kugwinya ah iwa munangwa gwaruti kwai vada kusingisa vakasuwerere kuti kwai vasadzoka munyika iwe pakaiva vapa vakadzoka vachiva boda jambini vachidzoswa nachiwenga navachiwenga namasoja vachikudirova kupuwa mugabe vakasingiswa nani kwenyika ndiyave here vamunangwa ganaini munhu wese anogara pachigara apa problem inozongoitika ndeyekuti munhu anenge mufunga kuti kambani ndeyake ndodambudziko riri kuitika pavanhu vanogara pachigaro apa vakasuwerere vanogona kuti vane mhosva dzavo bhati itori vaccine yenhanzini ndo vaccine yezanupiezi vakasuwerera ngavadorova chako chako vainjekte chako chako kutoinjekta kune mufindo nechindo zvitoripo
Studio 7 Mahadini tinombotaurawo pamusoro pepatriotic view iri kutaurwa nae vamunangagwa munohle here kuti kana maziviwa mozorambira pachigaro nechisimba mutitira kuti vamwe vasataura heni mozovasungira mozovakandisa mumvere kuita kuti mugosara muchigara pachigaro mogara kusvika pachigaro kusvika rini nokuti vanhu havachakudi munozviziva kuti ZANUPF hapana asina achaida chero uyu mha chai chaiyo chero huku chai chaiyo kana mombe kana mbudzi inotoziva kuti hai izvi zvakadhakwa saka there is no need yokuti muwedhere mutemo muchiziva kuti maziva sekuti pachigaro mucharamba muripo kana kuti mishakunda mumpafa huri pachena kao
kurudziro yangu ndinayo ndeyekuti vanhu isu vavhoti dai zvaibvira neruzhinji rwedu tavhotera tiripositi kuti tikwanise kukunda tisavhotera zvemapato zvidiki because amwe mapato anotoitwa nenhanikei iripo bato riripo riri kutonga rezanupf saka vane vachitoti mana vanhu vapatsanuke vachienda kumamwe mapato saka isu vavhoti dai tatinoruchenjere ngativhoterei bato tinomatinotiyambu retiposi isu vavhoti tinofanira kuti tizvitungiridza tivhotere bato tinomati ndiro richatibatsira
ndokuti ndingabude idinyapuni kumbopinda chamisa chamisa zvikaramba tinopinzawo mumwe inga akakabviswawo vamugabe wanhu kuchinzi ed ndo achagadzirisa zimbabwe asi zvakaramba naiye ngaabve kunopindawo chamisa chamisa zvakaramba tinopinza mumwe anenge chiti unokwanisa kwete kungoita zvokungoti ed ed pfeya tivhoteri zepfa kuna zvakadai hakuna mbuya iyoyo inovhotera zanupf nyangwe nene muyuti andizivhotere zanupf hakuna izvozvo hakuna
dini yochigara yosvikiriki maonero angu pandakaiiri ndava muregedza apinde munyika vari kuvomusunga kwipidzoo ambovadistebwa mavhoti sezvatakamboitwa takamboitwa mutungamiri wedu nakupe last election apo ndava musiye kasukuyera apinde uyo ndavarege kumusunga kuna prezidendi richamisa topakurudziro simbiso musatye isu vechidiki tiri kukuvhoterai tinemi 2023 mukupinda mupariyamendi ndimi mukuisa shanduko muzimbabwe budiriro aiwa tako kudai nguva yenyu yasvika kana vakavawata sei varege vavawate vega unanakasukueri vavo vachirisana aiwa imi vakapinda dini mufana anoteerera nhepenyuro zvekudaro vanoziva nomuchisanshipo vachibva ndipamachiwesa apo paurungwe kurudzira vechidiki kuti ngativhotere mukomana apinje zvake tivona budiriro
makadii makadii vashamarari pastudio 7 ipapo ndine mashoko angu maviri andiroda kuti ndisvitse kune magweta kana kuti varume vakamiririra zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa varume vanomirira kodzero dzavanhu vari munyika yesouth africa ndoda kuti varume sando dzenyu ndoda kuti ndikurudzire mhuri yezimbabwe iri musouth africa kunyange nekune dzimwe nzvimbo se vari kumiririrwa nevarume ava vemagweta anomira kodzero dzavanhu ava ndoda kuvatenda zvikuru ndokunonzi kudzidza ikoko kana kuti nyika ine vamiririri kana kuti ine vanhu vanoverengwa ndokunonzi kumiririrwa ikoko todakutendai varume ndakutendai zvikuru nebasa ramakaita mwari vakutungamirirei mwari vakuropafadzei ruzhinji rwenyika iri musouth africa ngatibatanei kutenda mhuri iyi nokuti vanhu vakashanda zvinoshamisa nezita rajesu kristu amen baba profeti tinokurei maitai
Ito zanga ziri pfungwa dzivangu vatereri dzisine ine Studio 7. Isu atina kwatakarere kera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichiti mosveka zvakanaka.